manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 12/2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemason Munangagwa vanokurudzira kuti munyika muve nerunyararo uye kuti musaitwe zvemhirizhonga vachiti hurumende yavo iri kuedza kugadzirisa matambudziko ose akatarisana nenyika. MDC inoti iri kuzenderera mberi nekuratidzira kunyange vamwe muhurumende vari kuti havasi kuzozvitendera. Zimbabwe Energy Regulatory Authority inozivisa kuti mutengo wepetro nedizeri wawedzerwa zvakare nhasi zvochirwa kuti zvichapa kuti mitengo yezvinhu zvakawanda irambe ichikwira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemason Munangagwa nhasi vakurudzira kuti munyika muve nerunyararo uye kuti musaitwe zvemhirizhonga vachiti hurumende yavo iri kuedza kugadzirisa matambudziko ese akatarisana nenyika. VaMunangagwa vataura mashoko aya pamhemberero dzezuva remagamba enyika dzaitirwa kuHeroes Acre muHarare. Thomas Tripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura pamberi pezvuru nezvuru zvevanhu vanga vari pamhemberero idzi vaMunangagwa vati hurumende yavo iri kuziva matambudziko ari kutarisana neveruzhinji akafanana nekushayikwa kwemafuta edzimotokari, kushayikwa kwemari mabhanga pamwe nekudzimwa dzimwa kwemagetsi nezvimwe zvakadaro. VaMunangagwa vati hurumende yavo iri mubishi kugadzirisa matambudziko ese aya. Vakakurudzira kuti munyika murambe muine runyararo uye veruzhinji vasaite zvemhirizhonga.
The experience of war makes people value peace all the more. As such, the defense of the peace and stability we enjoy today is paramount.
Nyaya yekuti takarwa hondo yerusununguko ndoinopa kuti tikoshese runyararo munyika. Magamba amunoona arere pano apa nemamwe arere kunzvimbo dzatisingazive vakarwira nyika, nekudaro tinofanira kuvaremekedza. Munyika tinofanira kukoshesa kubatana, kuchengetedza runyararo uye tisingaite nyaya dzekusarurana nerudzi.
Mashoko avaMunangagwa aya anoya apo MDC ichiti icharatidzira nechishanu svondo rino, ichiti haisi kufara nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika uye nekubirirwa kwainoti kwakaita sarudzo dzegore rapera. Kunyange hazvo komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ichiti vaMunangagwa ndo vakakunda musarudzo idzi, izvo zvakatsinirwa nedare reConstitutional Court. Murongi wemabasa muMDC vaAmos Chibaya vanoti vari kuratidzira nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Zvichakadai, mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika nevakarwa muhondo yechimurenga uye vari murongi wemisangano muzanu PF vaVictor Matema Danda vaudza vatori venhau paHeroes Acre pakare kuti havasi kuzosiya MDC ichipinda mumigwagwa nechishanu, vachiti MDC inozivikanwa nekuita zvemhirizhonga. VaMatema Danda vashorawo MDC nekusauya kumhemberero dzezuva remagamba, vachiti MDC haikoshese magamba uye vati bato iri rinongoda zvemhirizhonga chete.
Takavadaidza vese tikanyatsotaura kuti harisi zuva rebato, izuva rekusununguka kwenyika. Vanhu vese kunyanya vari kutotaura muparlamenti vachiti vanoda recognition yemagamba. Saka recognition yemagamba haitangiri muparlamenti, inototangira kubva kwavakafira kumakuva nechese chine chekuita nemagamba.
Zvataurwa navamate madanda zvatsinirwa navalouis matutu veboka revechidiki muzanu PF reyouth league, avo vati vachatora matanho akasimba kudzivirira mhirizhonga pamwe nemasimba eutungamiriri hwebato ravo. Asi mutauriri wemdc vadaniel molokele vaudza studio 7 kuti zvataurwa navamate madanda navamatutu hazvina musoro, vachiti sebato vari kuenderera mberi neurongwa hwavo hwekuratidzira.
Isusu sesangano remdc tiri kutitevedzera zviri pabumbiro remutemo renyika section 59 anotsanangura kuti munhu wese muzimbabwe ane kodzero rokuita demonstrate nokuita mapetitions peacefully. Ndozo hatichaita musi wechishanu, tiri kuenderera mberi nemagadziriro nekugadzirira mamachi atichaita kuHarare musi wechishanu. So ataura nevamwe hazvina nyanyasi isusu. Vane kodzera vanhu vezanu PF maofetrans kuti vaite yavo machi, vaite yavo demonstration under section 59. Saka tiri kutoshamisika kuti wai vachitotora nguva vachitevedzera temo wedu.
Zvichakadai, vamunangagwa vati hurumende yavo inokoshesa kodzero dzevanhu, asi kodzero idzi hadzifanira kukanganisa kodzero dzevamwe. Vativo vari kufara zvikuru nebasa riri kuitwa nekomishoni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, vachiti hurumende yakazvipira kurwisana neuori uhwo hunonzi hwakatekeshera munyika, zvikuru sei muhurumende. Vamunangagwa vati kubatana munyika zvakakosha zvikuru, vachiti ndizvo zvakarwirwa nevakarwa muhondo yechimurenga. Vatiwo hurumende haisi kudzokera shure panyaya yeminda, vachiti chave kudikanwa ndechekuona kuti magetsi awaniswa kuvarimi nguva nenguva kuti vakwanise kuita basa ravo zvakanaka. Vamunangagwa vapawo remekedzo rukuru rweushamwari kana kuti Zimbabwe International Friendship Gold Award kumiriri weUnited Nations muZimbabwe vaBishop Parajuli, vachiti vakamirira neZimbabwe musarudzo uye padambudziko recyclone Idai. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Dzimwe mhuri dzemagamba akafa muhondo yekuchinoi iyo yakatangisa hondo yechimurenga chakaunza rusununguko munyika dzinoti dzinofanirwa kupiwa ruyamuro sezviri kuitwa hama dzemamwe magamba. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamarinda emagamba anosvika 63 muchinoi, hama yerimwe remagamba manomwe akafa pahondo yemuchinoi, vaChristopher Chatambudza, muzvari Flora Chatambudza, vachema-chema kuti havana chavakawana. Muzvari Chatambudza vati mhuri yavo igere kumhondoro kusingarimike zvakanaka nekuda kwejecha.
Ndinongotika semhuri yekwachatambudza sezvo variwo ane hamaoka yakakwanisawo kusunungura nyika ino. Handiti vanofanira kungowanawo magariro akanakawo kuti vawaniswewo nzvimbo dzekugara kana kuri kuminda vopewo minda. Nekuti I think nzvimbo yavagera vanhu kwachatambudzaka inzvimbo ine jecha yeye.
Vati vakaziva nezvekufa kwaChristopher munhepfenyuro pamwe nekuzviverengera mumapepanhau asi pasina kana munhu akauya kwavari.
Vanhu vakaona vakatozoziva kufa kwake vaakunzwa mazita kuno kuhondo yatopera.
Imwe hama yerimwe gamba vaAtha Maramba, amai Besi Njodzi, vanova muzukuru wegamba iri vanoti kunyange vachigara muchinoi havasi kurangarirwa nehurumende.
Asi tiri kutinetsa ndechekuti isusu vazukuru vana Atha Maramba neni wacho Besi naJoseph tinogara munomu hatii kurangarirwa nechinhoi kuti tina sekuru vakaitawo basa hombe muno. Ini ndakazofara ndichiona Atha Maramba akanyorwa kunzi Atha Maramba Street, but vanhu vacho tiri munomu yekwaMaramba nevamwe vari kumuta vanofana neni muzukuru Njodzi hatisi kuonekwa naJoseph Njodzi, haana kana munda, haana kana chainacho.
Amai Njodzi vanoti kunyange vaMaramba vakaenda kuhondo vasati varora, mhuri yavo inofanirwa kuyamurwa nekupinzwa mabasa muhurumende uye kuwaniswa nzvimbo dzekudzidzira mabasa
kuti vana vedu vaende kana kun nothing. Kana kuteaching. Kana zimwe zvinhu zvaurimenda hatisi kutariswa. Hatimaripo vanokodzera. George Avenue. Ane vanhu vanofanira kuti vabatsirwe. Iko kwamaramba kune vanhu vanofanira kuti vabatsirwe. Vakazvisi kusvika. Ukasvika kumaoti zvonzi ikoko. Vongo, hatina kunotondiro nehama yakasira muno. Kotedzei kwamaramba. Hatiitike. Vanhu vachifanira kunesi. Tine vanhu vanofanira kuenda kunesi. Vanhu havaenda zvaka. Vane munhu vari kudengekedza pano. Vatozvachinzi akamaramba. Ndapanda kufunga kutamba nyika. Ezvo vanhu vanorangarira akamaramba.
Vachipadivi ravo mukuru wevambove varwi vehondo yerusununguko mudunhu remashonaland west vacornelius muoni vati chiri kunetsa ndechekuti magamba manomwe aya haana magwaro akanyorwa kuti vakapiwa chiremerera chekuve magamba enyika vamuoni vanoti vaimbove mutungamiri wenyika varobert mugabe vakazivisa kuti vanomwe ava vave magamba pamusangano wevechidiki wakaitirwa muchinhoi asi hazvina mapepa sezvinotarisirwa pamutemo
history declaration yakaitwa navamugabe muna 2017 I think yaitwa declaration that phase yakati yakapfuura only we don't have at the moment iproper paper yakauya but we are now following up on the declaration kuti ichi release kwaiti iuye then we have them as national heroes
asi mumwe wevaive chimbwido munguva yehondo muzvari Constance Mukandiwa vati pavakabatsira muhondo vainge vasingatarisire kuzopiwa mari nekudaro vanoti vanogutsikana nekuwana rusununguko ruzere muzvari Mukandiwa vati havo zvinhu zvikazonaka munyaya dzezveupfumi vanogona kuzotendwa asi haisi nyaya hombe
isusu tiri vana vanoziva kuti baba vedu kana vasina hatigone kurasa mbereko
hondo yepachinhoi kana kuti chinhoi battle yakarwiwa musi wa28 kubvumbi 1966 yakabva yava nhanga nyaya yekurwisa hurumende yeudzvanyiriri yaian douglas smith nezvombo magamba manomwe aya akapinda murudhizha achibva nekuzambia vakashaya ava vanosanganisira vachatambudza vamaramba vasimon chimbodza vanathan charumuka vagodwin manyerenyere vaefrem shenjere navadavid guzuzu ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini arthur chigoriwa
apo Zimbabwe iri kucherechedza zuva remagamba vamwe vanoti zvakarwirwa muhondo yerusununguko zviri kuzadzikiswa asi vamwe vachitiwo kutambura kuri kuita vana vezimbabwe chiratidzo chekuti nyika haisisiri mugwara raitarisirwa nevakarwira nyika Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
munyori mukuru wesangano rezimbabwe national liberation war veterans association vadouglas mahia vanoti zvimwe zvakarwirwa muhondo yechimurenga kutora masimba ezvematongerwo enyika kwakaitwa nevanhu vatema
kuti varwiri vorusununguko vakabudirira mukutora simba rezvematongerwo enyika kubva kuvarungu vachiri pakuvanhu vemunyika ine yezimbabwe kuti vashandise simba iroro kuti vaise mitemo vachitora zvinhano kana kuti madecisions anobatsira upenyu hwavo
vamahiya avo vanove nhengo yezanupf vanotiwo chimwe chakagonekwa munyika kupiwa kwakaitwa vanhu vatema mapurazi kunyange hazvo zvakarwirwa muhondo yechimurenga zvisina kubudirira zvese vamahiya vanoti hurumende yaive yava robert mugabe yakavhiringa zvinhu nekuisa vanhu muzvinzvimbo asi vasina ruzivo rwezvakaenderwa kuhondo
vatakanga tichirwisana navo vaya vakanga vawana mukana wokufanotungamirira mberi wokutungamirira mberi mukuita kana kuisa munzvimbo zvinhu zvesiri izvo zvatakanga tichirwira nenzira yatairwira asi kuisa zvinhu in place zvekwavakadzidza nondo vakatorwa old dispensation vakapuwa zvigaro muhurumende vakapuwa zvigaro munhengerekere mupati saka ndo patakazosvitswa akatisvitsa patakasvika nepatiri politically and economically is the old dispensation saka zvatakarwira hazvina kukwanisa kubudirira zvese asi zvimwewo zvakabudirira
mumwe aive murwiri worusununguko vashadrack makombe vanotiwo chakanyanyobudirira kuwaniswa minda kwevanhu vatema
yes zvimwe zvinhu zvatakarwira zvakazadzikiswa although zvimwe zvisati zvanyatsokuzadzikiswa and we are hoping that maybe Mnangagwa very one of us, he could address some of those issues. Shataka ngati chitarisira kuti zvinogona kuitika. Pachakanyanya kubudirira chikuru chatairwira ndechekuti ivhu ridzokere kuvanhu.
Vamakombe vanoti tarisiro yavo huru ndeyekuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa varange vese vane uori munyika. Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika, Dr. Tinashe Mawere, vanoti kwavari hapana chakachinja patsika dzeutongi sezvo kuchine udzvinyiriri.
Pakanzi nyika yawana kuzvitonga kuzere, zvakabva zvazadzisa kutonga kwevashoma vane masimba, kwete kutonga kwegutsaro zhinji. Hapana chinobatika chiri kuoneka zvekuti tingangoti ropa rakadeukira mahara. Chinobatika chinoshaikwa nokuti hapana chakachinja patsika dzokutonga. Chakangochinja chete vatongi vacho. Asi tsika dzoudzvinyiriri dzakangoramba dziri idzodzodzo dzaishandiswa nevapambe pfumi.
Mutauriri webato reMDC vaDaniel Molekele vanotiwo zvakarwirwa muhondo yekusunungura nyika zvakasiyana zvikuru nezviri kuitika munyika pari zvino.
Mamiriro enyika mazuva ano zvinoratidza kuti vanhu vakaenda kunze kwenyika vachinorira rusununguko renyika vakafira mahara, vakatambudzika mahara. Zimbabwe yavanga achishuvira tiitika haisi iripo mazuva ano, saka kuda kuti Zimbabwe tishande patswa kuti tibude nenyika itswa. A truly free, democratic and prosperous Zimbabwe. Haikona Zimbabwe yatinawo mazuva ano.
Vakawanda vanoti havaoni kukosha kwekuzvitonga kana munyika musina mabasa, kodzero dzevanhu dzichityorwa nehurumende, muzvipatara muchishayikwa mishonga, zvinhu zvichidhura muzvitoro, vanhu vachiita zvidzidzo zvepamusoro-soro asi vachipedzisira votengesa zvinhu mumigwagwa nepamusana pekushayikwa kwemabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vaungana nhasi mudhorobha riri kumabvazuva kweTanzania reMorogoro, uko makumi evanhu vakaurayiwa kana kukuwadzwa mushure mekuputika kwerori yakanga yakatakura mafuta epeturu. Nhandare yendege iri muHong Kong inove imwe yedzine basa zvikuru pasi rose yakanzura nzendo dzendege dzose mushure mekunge zviuru zvevanhu vanoda utongo hwejekerere zvaratidzira zvichivhara nhandare iyi nhasi masikati, mukuenderera mberi nekuratidzira kwavane mwedzi miviri kwevanhu vari kuda shanduko. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira kuti nyaya yekudzimwa-dzimwa kwemagetsi munyika yose inogona kukonzera matambudziko munyaya dzezveutano kune vanhu vakawanda munyika. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano reZimbabwe National Association for Mental Health, kana kuti ZIMNAM, Dr. Ignatius Murambidzi, vanoti kushaikwa kwemagetsi kuri kupa kuti vamwe vanhu vashaye zororo mupfungwa, zvinozogona kupa kuti mune ramangwana vanhu vabatwe nezvirwere zvakaita sezveshuga kana kuti high blood pressure.
Zviri kuitika iko zvino izvi kushayikwa kwemagetsi kunozova nezvi maresults akanyanyisa pamberi apo ndava iko zvino vanhu vasikuona nguva yekuzorora. Anoseenza masikati, oseenza usiku, muviri hausikuona nguva yekuzorora, pfungwa hadzisikuona nguva yekuzorora.
Kusarara kunogonawo kukonzera kuti vanhu varware nemwoyo kana kuoma mutezo. Zviratidzo zvacho zvinosanganisira kuita ngonono, kurara uchityaira motikari, kukanganwa, kutemwa musoro pakumuka nezvimwe vatiwo kusamira zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi kuri kupa kuti vanhu vagare vasina zororo sezvo vachingoramba vachifamba famba kuti vawane chekubata.
Pressure yatiri kuona from the economy iyoyo on its own iri kukonzeresa again kuti vazhinji vashayiwe nguva yekuzorora because we are up and about running kuti zvinhu zvibatane, right?
Vamurambidzi vatiwo zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka kune vana vechikoro avo vave kuomerwa nezvinhu.
Sasa vana vechikoro iko zvinezvi havasi kuwana nguva yekuita mastudies avo ichireva kuti ramangwana ravo zvakare harina kunge rakamira zvakanaka. Izvozvo zvinoitawo kuti mune ramangwana racho vaakuita zvirwere zvepfungwa zvakawanda.
Vamwe vavati vari kushaya zororo madzimai anenge achida kugadzirira mhuri zvekudya.
Tikatarisa nyaya yekusawata iyoyi inonyanya kubata madzimai kunyanya because achada kutamuka achibika achiita sei and all the pressure in terms of my household inonyanya kubata women.
Mumwe unyanzvi munyaya dzeutano Dr. Josephat Chiripanyanga vanoti vanhu vanoshaya zororo nenyaya yekushanda zvakapfurikidza vanoguma vaita zvirwere zvepfungwa nokuti vanenge vashungurudzikana kwenguva yakareba.
Munhu osera ari pabasa masikati asi hapana basa ranoita manheru oramba ari pabasa achitrya kuti ashandewo nekuti ndopanenge pane magetsi zvinokonzeresawo kuti aitewo iwayo masleeping disorders atadze kurara zvakanaka zvichizokonzeresa zvakare kuti in the long term kupfapa kwenguva anowasa kuguma aita yatinoti depression or atoti major depressive disorders kuti ane kushungurudzikana kuzhinji.
Dr. Chiripanyanga vanoti kushaya nguva yekunatsodzorodza muviri kune njodzi pabasa zvikuru kune vaya vanoshandisa mishina yemagetsi.
Usu sevehutano tinoti munhu anofanira kurara at least 8 hours a day ndodza tinokurudzira kuti munhu arare kuti akwanise kunyatsokuzorora akwanise kumuka achishanda aine simba. Ukararama hours mashoma kudarika iwayo zvinokuafectawo mukushanda kwako, muconcentration span yako nemukuita kwako mukurarama kwaunenge uchiita. Zvese zvinodzikira nokuda kwenyaya yekushaya hope.
Vamurambidzi vanoti dambudziko rezvirwere zvepfungwa riri kuratidza kuti rakomba muZimbabwe sezvo nzvimbo dzinochengeterwa vanhu vanenge varwara nepfungwa kuruwa Glenville nekuBixit dziri pasi pesangano ravo dzazara varwere. Vamurambidzi vanotiwo zvipatara zvehurumende zvinorapa varwere vepfungwa zvinoti Ngoma Huru yekuMasvingo neInguteni kuBulawayo zvakazarawo nevarwere zvichinyanya kukonzerwa nevechidiki vari kunwa nekuputa zvinodhaka. Gurukota rezveutano Dr. Obedaya Moyo vanoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vanorwara nepfungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamira.
Boka rinoona nezvemhando dzemoto reZimbabwe Energy Regulator Authority kana kuti ZERA razivisa kuti mutengo wemafuta edzimotokari wakwira kutanga nhasi kanove kechina munguva pfupi yadarika. Rita repeturu rave kuita $9.09 kubva pa $9.01 yemari yemaRTGS kuchitiwo rita rediesel richienda pa $9.27 kubva pa $9.06. Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti dambudziko nderekuti mitengo yemafuta iri kukwira, mari dzevashandi dzisiri kukwira. Vanotiwo rimwe dambudziko nderekuti kukwira uku kunokwidzawo mitengo yezvinhu zvose. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mutengo wemafuta uri kukwira sekuzova kwatinoita nekuyambirwa kwatakaitwa kuchange kuchikwira nokuda kwekuti mari yemafuta inotorwa paInterbank Market inowo inoshanduka svondo rega rega. Mafuta akakwira tinoziva kuti zvinhu zvese zvinokwira, saka mukatarisa kukwira kwaunenge kuchiita mafuta uku kunoita zvakare kuti mutengo wetransport unoshandiswa mazuva ose vanhu vachienda kubasa unenge wakwira zvakare. Saka kukuramba tichingokwidza kana pasvondo pasvondo mitengo yezvinhu tinofanira tichitarisawo kuti mari inopuhwa vanhu haisi kukwirawo zvakare pasvondo pasvondo. Ndo pane dambudziko ipapo rekuti mari dzinopuhwa vanhu hadzisi kushanduka, hadzisi kuwedzerwawo zvakare makwiriro anenge achiita zvinhu. Zvinoreva kuti vanhu vanenge vasiyiwa vari pachena yangova mufakosi.
Asi tikatarisawo zvakare iwo mareti ekubhenga avari kushandisa ko kana mangwana mari yemuzimbabwe ika muka yaka shanduka yakawana ure muri pamusoro vanotarisirwa here kuchinjawo mutengo wepeturi
kazhinji sekuzova kwedu mitengo iyi ikadona kazhinji kacho zvozi maprices haadoni muchirungu tinoti prices are sticky downwards maprices haanyanyi haatombodi kudzika pasi maprices anonyanya kugona ndezvekumiruka achienda mberi zvekudonha izvi haakashoma akaona munhu anoti ndaakudonhedza maprices angu chingwa changu nokuti zvinhu zvadai nokuti anenge achitarisa kuti nhasi yadona asi yandikutarisira inini nekuti hausi kuchaja maringe nemari yavanonga vatenga nhasi vanonga vachitotarisa kuti pandichazenge ndoda kutenga zvinhu zvekuziva zvandinenge ndatengesa reti inenge yapapi saka vatarisi reti yanhasi vanonga vachitarisa reti yemberi
ko mitengo yemafuta pasi rose yakamirawo sei inokodzera here kuti zimbabwe inge ichikwidza mafuta zvairi kuita izvi
handichazivi zvangu pari zvino asi nguva yatipfupi yapera iyi mitengo iyoyo yanga iri kudzika asi dambudziko harisi remitengo yekunze iko zvino dambudziko riripo zvakare nderokuti mari yamataura iyaye interbank rate so kudonha kwairi kuita ndo kunochiita kuti mari yenyu yamuri kutenga nayo inenge yave pamusorosoro chaizvo saka maringe nemafuta ekunze munguva yapfuura anga achitobodzika
vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano relabour and economic development research institute of zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunhare muHarare nestudio 7 tokupai nhau dzemitambo tiina Michael Kariati
chekwata chetriangle nezuro chakarova rukinzo yekuBurundi 5-0 izvo zvapa chikwata ichi mukana wekuendera mberi makwikwi aya mutambo wechipiri uri kutambirwa kuBurundi svondo rino mune mumwe mutambo nemugovera chikwata cheFC Platinum chakaita mangange 0-0 nenyasa Bullets iyo inoraridzwa naKalisto Pasua uyo aimborairidza chikwata cheDynamos mutambo wechipiri nechikwata chekuMalawi ichi uchatambirwa kuBarber Fields mavhiki maviri anotevera iko zvino tombotarisa mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yakatambwa mukupera kwesvondo chikwata cheChicken Inn neBlack Rhinos zvatambisa mukana mukuru wavanga vawana wekuenda panhongonya yeCastle Lager Premier Soccer League mushure mekurohwa mumitambo yavo ndokuramba vaine mapoints maviri pasi peFC Platinum iyo iri kutungamira Black Rhinos yakarohwa 1-0 neHighlanders musi mumwe chete Chicken Inn yakadamburwa 2-1 neZPC Kariba FC Platinum iyo yaive isina mutambo muZimbabwe iri kutamba mutambo wayo wePremier Soccer League nechitatu apo iri kusangana neHarare City nechitatu zvekare Triangle ichatamba neNgezi Platinum Stars asi makepekepe ari murufaro mushure mekushanya kwaRusape ndokunorova Manika Diamonds 1-0 izvi zvasiya maGreen Machine afamba nzendo refu ndokuenda pachinhano chechipiri nemapoints makumi maviri nerimwe chete point imwe chete pasi peFC Platinum ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
Tereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa nezvezuva rezororo remagamba nezvarunoreva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Zvongwa yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoti vane chido chekugadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika mdc inoti iri kuzoenderera mberi nekuratidzira kunyangwe vamwe muhurumende vari kuti havasi kuzozvitendera zimbabwe energy regulatory authority inozivisa kuti mutengo wepeturu nedhiziri wawedzerwa zvakare nhasi zvichirwa kuti zvichapa kuti mitengo yezvinhu irambe ichikwira Tashika kumagume chirongwa chedu anokuone kai. Ndini wenyu Jonga Kandemiri. Ndokusidia mina Standikile Mshanga.
Soko izika tisenda baku VOA.